This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 27 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Ive municipality vari kupa vanhu maletters of final demand yevanhu vane zvikwereti, kuti vane zvikwereti zvavanavo nekanzuro ndo letter of final demand yavanofanira kuti vakasaiteerera iyoyo vanobatirwa midziyo yavo.
Vamiriri vevagari vemuHarare vonetsekana nekubatirwa midziyo kwoitwa vagari nekanzuro nenyaya yezvikwereti.
Kurarama kutoneta nekuti nyongoteri vemazuva acho kana kwaitoneta nokuti tanga tisingatambiri. Taitotengesa umombe taitengesa huku mudzimai achirima mugadheni remuriwo kuti zvifambe.
Vagari vekuchisumbanje vonetseka nekugumurwa kwavari kuitwa pamabasa nekambani yeGreen Fuel.
Dandai ukaita purazi rako rikashayiwa foromani, vashandi imomomo shandiro yacho ndeyekuti auya nguva dzake, saka purazi imomo ngarichida chingoda foromani. Saka pabasa ramwari ndirikuona kuti vanhu vazhinji vari kupota vachibuda mugwara nepamusana pekuti hapana vatingati vakanyatsoumira saforomani.
Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro nemuimbi vaHosaya Chipanga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA rinoti riri kushishikana zvikuru nekutorerwa mudziyo kuri kuitwa vagari vachinzi vane zvikwereti kukanzuru. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vagari vanopfuura zviuru zvina vachatorerwa midziyo yavo, uye masamanisi evamwe vanhu vanosvika zviuru makumi maviri nemasere ari munzira kutumirwa. Kanzuro inoti hurumende, vagari nemakambani vane chikwereti chinosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora kukanzuro iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weCRA vaSimba Rashe Moyo.
Ichokwadi, muguta reHarare nemuchitungwiza nyaya iyoyi yatotanga. Vemunicipality vari kupa vanhu maletters of final demand yevanhu vane zvikwereti, kuti vane zvikwereti zvavanavo nekanzuro ndo letter of final demand yavanofanira kuti vakasaiteerera iyoyo vanobatirwa midziyo yavo, vanobatirwa property yavo yakafanana nemba, yakafanana nezvimwe zvinobatika zvinokwanisa kubatiwa nebatare redzimhosva. Saka ndingati inyaya inosuwisa, inyaya isina kumira zvakanaka kwatiri isusu vagari. Takatarisana nemamiriro akaita zveupfumi munyika, takatarisana nenyaya dzakawanda dzatiri kuona dzinobudirikidza nenyaya yekuti even iyo hurumende pachayo iri kutonetekawo kuwanikwa ichitambirisa vashandi vayo. Kanzuro pachayo iri kunetsekawo, haisi kukwanisa kutambirisa vashandi vayo zvinoenderana mwedzi wega wega. Saka ndingati zviri kutinetsa zvikuru kuti danho rakadai ringatorwa here nemamiriro akaita zvinhu. Asi hatisi kuti vanhu ngavasabhadhara, tiri kukurudzira vanhu kuti vaite pese pavanogona napo kuti vawanikwa vachibhadhara zvikwereti zvavo zvavanazvo kukanzuro. Asi danho iri ratorwa iri richaita kuti vazhinji vawanikwe vachitorerwa midziyo yavo nenyaya yekunzi vanenge vasina kubhadhara.
Pane urongwa here wekushanda nemagweta panyaya iyi?
Ichokwadi, isusu takabatana nevamwe vedu vakafanira nekuchitungisa kuri kunzi kuri kuitwa nyaya iyoyi. Tine urongwa hwekuti tironge misangano mazuva mashoma shoma anotevera yekuti vese vari kunzi vashandira tsamba idzodzidzi tichavakoka kuti vange vachiva magweta achavarondedzera zvavanofanira kuita zviri pamutemo. Nenonge vapiwa tsamba idzo kuti vanofanira kuita senyu, nekuti mukapuwa tsamba mukaramba makanyanyara chokupedzera ndechekuti propati inouya ichitorwa nevekanzuro.
Sachigaro weCRA vaSimba Rashe Moyo vari parunare muHarare. Vashandi vekambani ye Green Fuel vanosvika makumi maviri nemashanu vakamiswa basa svondo rapera kuchisumbanje kunogadzirwa mafuta ekufambisa dzimotokari kubva munzimbe kana kuti ethanol. Kambani iyi inonzi iri kutatarika kubhadhara vashandi vayo uye vanenge varatidzira vanoti vari kudzingwa pabasa. Hatina kukwanisa kubata mumwe mukuru wekambani iyi, Kenneth Robson Matonodze, avo vati vanga vari mumusangano. Tabata mumwe wevashandi akadzingwa basa vaDavid Stole kuti tinzwe zviri kuitika.
Saka musi wa 1 June tikanzwa zvoripota kubasa musi wa 15. Saka 15 vasvika vakasvika kunzwa kuti basa hapachina. But our show is going to employ more 120 drivers. Kuvamisa 25 drivers.
Makapuwa chikonzero chekuti kudi?
Hapana chikonzero chakataurwa, but from our own view vanga vachitsvaga vanhu vaita spearhead the strike. Saka as a result zvekuti madriver anga akanyora resignation letter achiti hatisati basa, citing the reason yekuti hatisi kuora for 7 months. Ende patakambostrike papaya vakamanaja kurova one of the drivers akagara ane injury akavhunika gumbo vakamurova. Saka that hatisati basa, vakatiingira tadzokere kubasa. Tadzoka kubasa ndipo vakazvisvika pangu kuti vakutidzinga.
Makapedzisira kupuwa mari yacho rini yemihoro?
Marimo rakapuwa vhiki yapera 25% of March, but it needs 6 months to be backlog.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ndine vana vatanhatu vosaenda kuchikoro.
Saka makurarama sei kana musisina basa kudai?
Kurarama kutonetsa, nekuti nyongotero vabasa vacho kana kwaitonetsa nekuti tanga tisingatambiri. Taitotengesa mombe, taitengesa huku, mudzimai achirima gadheni remuriwo kuti zvifambe. Saka izvozvo tambo tichiona pashoma, saka tisina pachawana futi nendotiita sei. Hatitongovimba kuti Mwari angatirashe, asi tationa nechekuti hurumende ndiyotiregerera nekuti ndiyo vanofanira kuimplementa mutemo, voimplementa mupolicies anotevedzerwa. Such that munhu akareswa anosungwa nemutemo, kwete kuti munhu aite madiro ake sekuti inguva yana simidii, sekuti hapana chatakarwira.
Mumwe mushandi wekuchisumbanje akadzingwa basa vaDavid Stole vari parunare kuchisumbanje kwakare.
We love y'all. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Chiyo. My Instagram. Yeah, man. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, bariba zita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indonesia, it was Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony, the dancer, father. Magatera Studio 7. Waya, waya. Muza, waya,
waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Chipo Mutasa. Avo vanoshandira kambani yeTel One semutungamiri wekambani iyi. Amai Chipo Mutasa vari muno muAmerica umo vari kushanya nevamwewo vatungamiri vemakambani emuZimbabwe apo vari kushanya vachiita hurukuro nemasangano akadai seWorld Bank, IMF nemamwe mapazi ehurumende yeAmerica. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Amai Mutasa. Mungatitsananguriro kuti zvii zvamafambira imo muno muAmerica?
Tafambira hurukuro dzekuti mabhizinesi aitirwe zvakanaka muZimbabwe uye kuti tiwane mari dzinokwanisa kubatsira mabhizinesi muZimbabwe.
Tinoona muri pakati pevarume vakawanda vanotungamira makambani emunyika, muri mudzimai mumwe chete. Munonzwa sei imi semudzimai makamirira mamwe madzimai ese emunyika?
Ndinonzwa kuti semadzimai hatina kukwanirwa nazvo. Zvakanaka chaizvo zvatakaona kuti vatatichikurukura nawo vakatozvionawo kuti madzimai tinenge taita vashoma asi takavavimbisa kuti kuZimbabwe tiri madzimai akatowanda zvakatonyanyisa kune vamwe vakuru kundaini nevamwe vakuruwo vatinosenza navo vanokwanisa kunge vakauya kuno asi hazvina kuita saizvozvo nekuti kwaingoda kuti kumbouya vamwe vari tiri vashoma asi ndinoziva kuti munguva iri kuteera tee tichauya tiri madzimai takatoti wandei kuti titaure nezve kufambiswa kwemabasa emadzimai nemabhizimusi emadzimai.
Imbotipeiwo nhoroondo yenyu, tinoona muri mutungamiri weTel One. Tipeiwo nhoroondo kuti zvakafamba sei kuti muzoona muri papozisheni yakadai semudzimai. Tinoona vazhinji vechisikana seni, ndee ndakatarisa ndichoti ndozvandodawo kuita rimwe remazuva. Tipeiwo nhoroondo yenyu, zvazviri nyore here?
Handingati zvazviri nyore zvakanyanyisa, asi kuti ukashanda nesimba ukaratidza kuti une chido nebasa rako zvinogona kuita uye nyaya dzekuenda kuchikoro nekuwedzera mukudzidza zvino zvinokurudzirwa zvikuru ini kufamba kwangu ndakanga ndakatrainer seaccountant originally asi ndakazokwanisawo kuita zvimwe zvimakosi zvebhizinesi zvakangokwanisa kuti ndingosimudzirikawo saka ndiri kungoona ndichibva kwandainge ndichimaneja kuRainbow Tourism Group ndiri chief executive ndakaona kuti nguva yangu yanga yakwana ndikati regai nditsvage zvimwe zvingangondibatsira uye zvimwe zvingangondiratidzawo zvinhu zviri relevant muno muZimbabwe saka ndakaona opportunity yekujoina Tel One yanga iri a big challenge kwandiri saka ini ndakangoibvumira challenge iyoyo nekuti sezvamunoziva telecommunications industry iri kutoita kuti zvinhu zvikwanise kufamba muZimbabwe nemaekonomi akawanda anokwanisa kusimudzirika nekuda kwetelecommunications so ndakaona relevance yetelecommunications kuti inobatsira zvikuru
mungape yambiro ipi kune vamwewo vasikana vechidiki kana madzimai vangangodawo kunge vari kuwana mabasa iwaya pamusoro
yambiro yandingangoda kupa ndeyekuti hatina mashortcuts tinofanira kufamba negwara kwaro uye tofanira kuoneka tichiita zvinhu nesimba uye tiri vanhu vakatendeka pamabasa uye tiri vanhu vanoita zvinhu zvinogutsikana kuti zviri kubatsira makambani edu atiri kushandira
pane vamwewo vechidiki vakateerera vasikana vechidiki ivapeiwo kurudziro
ndingangoti kune vasikana vechidiki kune maopportunities akawanda ekuita you start from somewhere ini I was a nobody pandakatanga asi unotanga nesomewhere paunotanga ndepekuti don't despise humble beginnings ini pandakatanga handina kumbofunga kuti ndichasvika pandiri mufunge asi nokuda kwekushanda nekuda kwekuvimbika pabasa nokuda kwekungokurudzira kuti ngatingoitai zvinhu zvakanaka unongoona zvichingokwanisa kudini kuendeka uye uchikwanisa kuwanawo vamwe vanokwanisa kukubatsirawo kuverenga mabhuku uye nekuwana vamwe vanokwanisa kubatsira vekukurukura navo kuti vakubatsire zvinhu zvakanaka izvozvo vanhu ngatipotei tichiita nguva yekuti tinamate tichiudza mwari zvishuvo zvedu tichiwana kuti tibatsirikane mune zvatinei tichiita
tinoona muri amai vane mhuri uyezve mune basa iri repamusoro zvii zvamungapewo sekurudziro kune vamwewo vari kuita izvo zvekuti kujagla kuita amai uyezve uri kuita basa repamusoro
zvinhu zvinogoneka chaizvo asi ngatizivei kuti kana uri amai uri amai kana uri kubasa zvekubasa ndezvekubasa kana wasvikawo kumba zvekumba ndezvekumba
aiwa tinokutendai mai Mutasa kunge manga muri pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi mupenyu
tinotenda zvikuru
chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinogamuchirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nababa Hosea Chipanga avo vakanyoresa nesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe chechi yavo yeMessiah's Apostolic Prophetical Inspired People's Institution kana kuti muchidimbu maPP vanhu havazoona here kunga vachipanga vafunga kuparura chechi kuti vange vachiitawo mari sezviri kuitwa nevamwe vane dzikereke dziri kungonzi dziri kuita mari
ya ichokwadi ndinotitauri kutana kudhaa mwana wamai vamwe vari kuita nekusaiziva kana kuti tinotora sekuti unoona kana dai ukaita purazi rako rikashayiwa foromani
vashandi imomo kushandira yacho ndeyekuti auya nguva dzake saka purazi rinongonga richida chingoda foromani saka pabasa ramwari ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kupota vachibuda mugwara nepamusana pekuti hapana vatingati vakanyatsoumira saforomani asi nekuda kwekutangwa kwesangano iri semamirira rakaita vanhu vakaziva chokwadi zvichaita kuti vanhu vayere chitendo zvitendero zvizhinji zviri kutora advantage yekuti hapana chitendero chakamira saforomani
saka kerekei ine muzinda kupi vachipanga
ndiri kutarisira kuti hatichapuhwawo nzvimbo zvikuru sandakanga ndatokumbira kuti dai hurumende ikagona kutiwanirawo purazi rine mvura kana dhamu kuti tiise muzinda wedu ipapo apa tinenge tichiitira kuva tiri mumunda weiden kana tiri mumunda imomo tinogona kushandisa munda iwowo kupota uchibatsira because mwari iwelfare saka ndiyo shuviro yangu kuti dai ndiagona kuwana munda andingagona kuti uchiita headquarters kunyange tikazoita yedu maofices mumadhorobha nezvinhu zvakadaro asi headquarters ngaive mumunda
saka pari zvino mune nhengo ngani
iko zvinoizvo handisati ndava nemafigures handingati enhengo sokuti nguva yese mumashure omu rangarengori shoko rangarekufamba nekuimba zvinozvo tisati tanyatsopuhwa mvumo iyi yavanga muchigawo kuti ndakabvumirwawo nevanoona nezvemakereke saka iko zvino zvaakuchichiita manje kuti kana taakuchichinda on the ground tichazotangisa manje kuchiona kuti tine vangani vada kutambirawo mufungo iwowo nekuti chinangwa chedu ndechekuti umambo hwamwari huiswe panyika pano sezvazviri kudenga
vamwe vangada kuziva kuti vachipanga vakazvarirwa mucheche here kana kuti vakakurira mucheche here kana kuti kutotanga kuda kuchiita zvechechi kwavaa kuita vasvika pazera irori
mbvunzo wenyu wakanaka chaizvo mabatsira wakati vandei ini kungozvarwa zita irori rekuti siya irori kana kuti osaya kungobhabhatidzawo semwana wemupostori ndaberekwa ndiri mwana wemupostori kwaakungokurira muchitendo chiya na baba vachingotungamirira
ndopeta chirongwa baba chipanga ndichibvunza kuti makambozama kupinda mune zvematongerwo enyika tichiri kuyeuka muchida kukwikwidza kuve mutungamiri wenyika zvii zvakazoita kuti musiye zvematongerwo enyika mufunge kutevera zvesvondo izvi
ichokwadi mazuva uri kutsanangudza ndozvandatsanangudza kuti kana uchingoimba haugone kutsanangurira vamwe vanhu kuti zviri sei ipapo pandaida kukwikwidza zvematongerwo enyika ipapo mufunge otherwise nofunga dai zvakatozikanwa ndaedi kana ndakatopinda muguinness book of records because ndakatotanga ndaenda kuzanupf kunokumbira kuti ndingabvumirwawo here kuti ndikwikwidze maererano nezvandaiona zvekuti unenge uchiona zvako wegawo iwe zvichikuoneka nevamwe saka ndakatoenda kuzanupf headquarters kunokumbira kuti ndaida kukumbirawo president kuti ndikwikwidze nepamusana pekuti pane zvandaiva ndaona ndogore vandakaimba rombo rwa rekuti dhanyero mudanga resimba mudari yamuro sinikae hama mubhotewo mutambo watsukaruka zimbabwe mudanga resimba iyo daru yamuro sinikae hama mubhotewo mutambo yawaoma hazvina akada kutsvaga kuti nhaka zviimbireza ndo zvandatanginakudeza kuti kuimba hakukwani asi pane zvandaiva ndaona zvakaitisa kuti ndidaro
aiwa tinokutendai zvikuru baba chipanga nekuwana nguva yekutaura nesu pano pastudio 7 pachirongwa chedu upenyu hwedu onekai zvenyu vateereri
sari zvakanaka vateereri tange tichingosangana matimana yacho enyika matenda
manga makateerera kune muimbi baba Hosea Chipanga muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya
tinotenda Jonga
kodena ndina wandinovenga nemuna ndinadaka saka warwadziwa nekutenga zone mazono vari kurarama nezvipi zvinei newewewe
zvipi rangu ndinonzi Freeman from Zimbabwe aka Dance Doka makateerera kustudio 7
kansiendakadaro chenetsapachi uri kuzvinetsa zvelife
sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vamiriri vevagari vemuHarare vonetsekana nekubatirwa mudziyo koitwa vagari nekanzuru vagari vekuchisumbanje kukambani yegreenfuel ethanol plant vanoti vari kushushikana zvikuru nekugumurwa kwavari kuitwa pamabasa Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube.